manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCCC. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzava Job Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant muparamende muzvare Fadzai Mahere vakazivisa nezuro kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC. Muzvare Mahere vakazivisa mashoko aya kuburikidza nedande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter mushure memashoko akaburitswa nemusi wechina navaNelson Chamisa ekuti havachisinei nechekuita nebato reCCC iro ravakavamba uye ravaitungamira. Mumashoko avo kuvagari vedunhu reMount Pleasant muzvare Mahere vakatenda zvikuru kupiwa kwavakaitwa mukana wekumirira dunhu iri vachiti chivimbo ichi hachisi chinhu chekutarisira pasi asi vakati vakaona zvakakodzera kuti vasiye bato iri sezvo rabvutwa nevanhu vavanoti vari kushanda nezano PF kuti iwane zvigaro zvakawanda muparamende kana kuti 2/3 majority. Vakatiwo havangarambe vari kubato rine utungamiri hwavasingazive uye zvinangwa zvisiri pachena. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita semiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokela navaAgents Gumbo vanomirira Heathcliff muparamende ndevamwe venhengo dzeCCC dziri muparamende vakatozivisa kuti vanomira navachamisa kunyange hazvo vasati vazivisa kuti vari kusiya zvigaro zveparamende here kana kuti kwete. Vachamisa vakapomera bato rezano PF mhosva yekuvhiringidza CCC nekudzinga makanzura nenhengo dzeparamende pamwe nemaseneta. Asi zano PF iri kuramba kuti ndiyo yakonzera kuparara kwebato rinopikisa iri. Studio 7 yaedza kwazvo kunzwa kubva kuna muzvare Mahere asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Zvichakadaro nhengo dzeCCC dziri kutarisirwa kusangana mangwana kuti dzione kuti dzingaendesa mberi sei basa zvichitevera kusiya chigaro pamwe nebato kwevaive mutungamiri vachamisa. Mapurisa muguta remasvingo arambidza musangano wanga uchida kuitwa nhasi mumucheke community hall neshamwari dzenhengo yeCCC iri mujeri vaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust achiti kuungana munguva ino yechirwere chekolera kunowedzera kupararira kwechirwere ichi. Tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Central Chief Superintendent S. Dube ichipindura chikumbiro chesangano reJob Scholar Solidarity Trust chekuda kuita musangano uyu iyo iri mumaoko eStudio 7 inoti dunhu remasvingo kusanganisira muguta mune dambudziko rechirwere chekolera nekudaro magungano akaita sairori haakurudzirwe. atina kukwanisa kubata mapurisa mumasvingo kana mutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho remapurisa iri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murongi wemusangano uyu vari mutauriri weJobs Scholar Solidarity Trust vaobert masaraure
Mbava haina zororo, ikaona murai nemapinda mupurisa inongofungwa ndoo yaakutsvagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vanoziva kuti vakapamba vasikala zvisiri pamutemo. Vakangonzwa runyere kupi rwekuti vanhu voda kuungana vofunga kuti utsinye hwedu hwaakuexposwa. Saka vanoramba vachitya magungano edu vanotya kutaurwa kwezita raJobs Scholar nekuti vanoziva vakamuisa mutorongo zvisiri pamutemo. Vanoziva vakamuvharira mutorongo zvekutsvige zvisinei nemutemo. Vanoziva kuti munhu akavharirwa nenyaya yekumiririra Mobilizing Early. Pose paanongonzwa zita rekuti Jobs Scholar rataurwa havagatikani. Saka vanoendera mberi nekurambidza magungano edu ese ati kuronga. Mapurisa ekumasvingo vadzira magungano anoita maviri muvhiki rimwe chete vachishandisa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuungana uku?
Iswa kwakaiswa mopa ina kuisirwa kuti mapurisa aishandise chombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya yavanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa. Handizvo zvinenge zvichitaswa pamutemo. Panenge pachifanwa kuti paitwe consultation. Kana vaona paine vapesaniswa vachitaurira vanhu pavapesanisa vogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi. Nenyaya yekuti magungano anokiriwa kare neconstitution.
Tiri kuzwa kuti mapurisa akurambidzai kuungana achiti vari kutyira kupararira kwekorera. Muri kuti nechikonzero ichocho?
Tataura nana dhokotera vari kumasvingo. Zviri kunzi masvingo makeses ekorera ari kutaurwa atadzisa vanhu kuungana. Zvikoro kumasvingo zvakavhurwa. Vana vari kudzidza. Vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu rari chitasirwa kunzi ringe rine vanhu vane namba yakaita 7500 mucommunity wall. Haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikati tatarisa kune vanhu vari kuunganirana misangano yakasiyana siyana. Machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudzwe nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata kutsvaga mutero wemugati chaiko kwaakuitwa nemapurisa.
Vanga vari mutauriri weJobs Scholar Solidarity Trust vaobert masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Vamwe varimi munyika vanoti vave kuparadzirwa zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nezviyo nemakonye erudzi rweamiwem. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvekupararira kwezvipukanana zvinofamba zvichidya zvirimwa nezvimwe kana kuti Migratory Pest and Biosecurity Control Department mubazi rezvekurima rinoti makonye erudzi rweAfrican Armyworm neFall Armyworm aonekwa mumatunhu makuru mana anoti Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East neMidlands. Mumwe murimi wekutsvilon kwaZimba murinhu reMashonaland West vagarikai Sakala vakaparadzirwa munda wavo unosvika mahekitare mashanu. Vanoti vakatozopiwa mushonga wekurwisana nemakonye aya nehurumende izvo zvakamisa kuparadzirwa munda wavo.
Munda wangu zvishuwa dai wakapera kutoparadzwa nemakonye chaiko. Dai pasina mushonga yandakazopiwawo neAgritech ndovakatozotibatsira, asi chibage chachapera nemakonye.
Mumwe murimi anoti akasangana nedambudziko remakonye aya ndava Gladmore Mukondiwa vekuGlendale kumashonaland Central. Vamukondiwa vanoti vakadyirwa mahekitare matanhatu. Vamukondiwa vanoti mushonga wehurumende wakanonoka kuuya zvekuti vakafanotenga vega, asi waidhura zvekusvika madhora ekuAmerica 12 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West, Amai Evelyn Doro, vanobvuma kuti makonye achekeshera mudunhu ravo munzvimbo dzinoti Sanyati, Zvimba, Makonde neChegutu, uye vari kuramba vachitambira mashoko ekuvazivisa nezvedzimwe nzvimbo dziri kuwanika makonye aya.
SeMashonaland West pari zvino taita maoutbreaks. Sanyati ndo vakatanga kutipa outbreak yavo. Kunzvimbo yeSanyati kumino zvizopinda nemaresettlements au maout resettlements. Mutoko takatanga kuona maoutbreaks. Takaona zvakare maoutbreaks akaripotwa kubva kuarea yeTrilon kuZvimba district. Tine mamwe aripo akaripotwa kubva mizuru namarumwe zuru ari paarea yeLions Den.
Amai ndoro vanoti vanotarisira kuwanda kwemakonye sezvo mvura yambomira kunaya. Asi vanoti kana mvura ichinaya makonye aya anourayiwa nemvura, asi kana kwave nezuva mazai emakonye anokurumidza kuchochonya uye makonye anokura nekukurumidza.
Especially kuzvino totoona kuti anogona kuti wande inotika zuva kaakubuda, saka anogona kuti widzirima outbreaks edu.
Vakapanobata chigaro chemukuru anoona nezvezvipukanana zvinodya zvirimwa kana kuti acting director for migratory pest control vashingirai Nyamutukwa vanobvuma kuti vari kuziviswa nenzvimbo dzakawanda munyika dziri kuwanikwa makonye ari kudya chibage nezvimwe zvirimwa. Vanyamutukwa vanoti kusvika pari zvino varimi vanosvika 234 kana kuti 234 vadyirwa minda yavo nemakonye eAfrican armyworm, uye vari kupa varimi ava mishonga yekuuraya makonye pachena. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU, vapo Zakaria, vanokurudzira varimi kuti vatarise makonye zvakanaka muminda yavo munguva ino mvura yambomira kana kuti scouting.
Vanhu vakuwana mukana wokuti vachipinda muminda, but semurimi varimi vanoziva kuti nguva dzakadai ndidzo nguva dzekutarisa kuti hapana here zvimwe zvingada kukanganisa chirimwa chedu kupinda mumunda kuita yatinoti scouting.
Makonye rudzi rweAfrican armyworm anofamba akawanda achidya mashizha echibage, zviyo, munga neuswa, uye ane ruvara rutema pamusana sekutaura kwava Nyamutukwa.
Tikatarisa makonye African armyworm anogona kufamba akawanda. Kana zvibage zvedu zvichiri zvidiki, tinogona kusarirwa tisisina chinhu mumunda, nekuti mashizha anodya ari pachena, haana hunhu hwekuwanda mukati memoyo kana anokura sezvinoita makonye efall armyworm.
Vanyamutukwa vanoti varimi vanofanirwa kutarisa makonye muminda mavo zuva rega rega, uye kuti vazivise vanamudhumeni vari pedyo navo kana vaona makonye muminda mavo. Kusvika pari zvino makonye anonzi aparadza mahekta 164 kana kuti 164 hectares dzechibage nemahekta 57 kana kuti 58 hectares emapfunde, pamwe nemahekta 32 kana kuti 32 hectares euswa. Makonye anonzi anokwanisa kuurayiwa nyore nevarimi kana vakashandisa mushonga unonzi Kabari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu zvapora mumaguta nemadhorobha muKenya zvichiratidzira kusafara kwazvo nekuurayiwa kwakaitwa madzimai anodarika 12 munguva pfupi ichangodarika. Kushoropodza kuurayiwa kwemadzimai uku ndiko kuratidzira kukuru kwati kwaitwa munyika iyi kunopikisa mhirizhonga inoitwa kumadzimai, iyo kushungurudzwa kune chekuita nekuti munhukadzi here kana kuti munhurume. Muguta guru reNairobi varatidzira vanga vakapfeka mbatya dzine mazita emadzimai 14 akaurayiwa mwedzi uno. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato vanova ivo mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe rinobatsira vanorarama neusope. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mainato. Mungatitsananguriro yekuti sei makafunga kutanga sangano iri?
Izvi zvakaitika kuburikidza nematambudziko ayo taisangana nawo, saka matambudziko akaramba oshungurudza. Ndokuzoona kuti pane basa guru rinoda kuitwa rekudzidzisa vanhu maringe nevana vane albinism. Vamwe vaiti vana vaita usope nekuti mai vanga vachiita zveunzenza zvechipambi. Vamwe vakati pane uroyi hwakaitika zvinenge zvinoitika kana munhu aine uroyi hwaainawo. Vamwe vakati ndezvekusekwa naMwari, Mwari anenge achikuranga nekuti pane zvaunenge wakaita pakukura kwako uri mhandara, saka Mwari vanenge vaakukuranga kuti uve nevana vane usope. Vamwe vakati kudzinza kwedu hakuna zvakadai, nokudaro vakabva vataura nehama dzemurume vakataurirana kuti aiwa mudzimai ngaende nekuti vana ava vane usope havasi vedu. Saka tindakazotanga sangano rinouda kwekuti ini ndine vana vaviri vane usope. Matambudziko andakasangana nawo akaita kuti ndipinde muchipatara nedepression. Ndichizobuda muchipatara ndakazoona kuti vazhinji vane dambudziko kana vachinge vabatsirwa vana vane usope, zvekushungurudzika kusvika mhuri dzaparara, vanhu vachikomerana vachinongedzerana zvigumo iwo kuti iwe ndiwe wakonzeresa. Izvo zvisiri izvo, kuri kuda kwaMwari, nekuti vana vatinopiwa zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka takatanga sangano tichida kugadzirisa kubva panotangira kubarwa mwana kusvika paanokurira nemunharaunda nekuzvikoro nemumabasa, kuti tigadzirise pfungwa dzevanhu dzive dzakajeka uye dzakachena maringe nevana vane usope.
Sangano renyu rinobatsira sei vane usope?
Tinopinda mukati mekurarama kwemwana uyu kune vabereki vake, hama dzavo, hama dzevabereki, kuitira kuti vazive kuti kuuya kwemwana ane usope mumhuri harisi dambudziko, uye hazvisi zvinhu zvingashoresa mumhuri kana kuti kuunza minyama mumhuri sezvinofungwa nevazhinji, vachikonzeresa kupararira kwedzimba dzababa naamai vane usope. Saka isu tinodzidzisa kuti mwana uyu ngaagamuchirwe, musanetsane mukati memhuri. Tinozobuda toenda kunodzidzisa vari munharaunda vaanenge achizogara navo mwana uyu kuti vasarambidze vana vavo kutamba nevana vane usope, tichiita kuti zvakare vana vakuru vachidzikamwa kuti vakangofanana nevamwe vana vese mukati mekurarama munharaunda matinogara.
Kana vana vanorarama neusope vaakuenda kuzvikoro, munovabatsira sei?
Tinopinda muzvikoro todzidzisa kubva paprimary, ndopaya patinoti grassroots level, totangira zvepasi pasi chaipo kubatsira munhu ane usope kuti vekuchikoro ngavamugamuchire sezvaari, varege achisangana nevamwe mukuwadzana pakuverenga mabhuku, mukutamba mitambo nezvakasiyana siyana. Tinozokurudzira zvakare vari kumabasa kuti vatorewo vanhu vane usope vapinde mumabasa kana zvikwanisiro zviripo, kana dzidzo yavo ichiringana ichiita kuti vapiwe basa ngavapiwe basa. Tinoyokurudzira kuti pave nekubatana kwakadaro ikoko, pave nerudo zvakare. Tiri kubatsira zvakare vana vechikoro vanenge vasina mari dzechikoro, vanenge vari nherera nemayunifomu zvakare.
Mataura imi kuti muri kushanda nemadzimai, zvii zvamunenge muri kuvabatsira navo madzimai vane vana vane usope vasina zvikwanisiro?
Tinozondobatsira vana mai vanenge vari masingle parents, vanenge vakatizwa nevarume kubata kwemaoko nemamwe mayuti, vachigadzira sipo, vachigadzira mifo yekobhura yekuzorapa uriri, vachikuya dovi, vachichengeta huku, vachichengeta suro, vachiita mabasa ekubata kwemaoko kuti vakwanise kuzorarama nekuzvimiririra. Tinoita zvakare mitambo yekusimbisa kuzvimiririra, tinoti maconfidence building projects, akafanana nekuimba, akafanana kuitawo mimwe mitambo yekudetemba, yemadhirama zvakasiyana siyana. Tinobatsira vanenge vaine matambudziko ekensa, denda rekensa, tichivabatsira nemafuta avanozora, tichivabatsira kuvaendesa kuzvipatara, tichidyidzana neministry of public service, labor and social welfare kuti vakwanise kuwana kurapwa nokubatsirwa pachena.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichange tichienderera mberi nehurukuro yedu naamai Loveness Mainato pamsorope varikurarama neusope svondo rinouya. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Chinotenda Marvelous, iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera pamusoro pedano rehurumende rekunzi kutanga gore rino yave kubata mitero pazvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinobva kunze kwenyika. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chasvitsa kuti vange vachichema chema.
Ndingangoti dano iri rauya sechibhakera kuvanhu vazhinji vakaremara, zvikuru sei nevimbiso yehurumende yavanga vakapa mubudget statement ravo regore rapera kuti vachaita zvose zvavanogona kuti vanhu vakaremara vange vachiraramawo upenyu hwekukwanisa kunge vakazvimiririra uye hune chiremerera. Ndinoona sokuti dano iri rinokwikwidzana kana kuti rinorwisana kana kuti harifambirani nezvakavimbiswa nehurumende.
Tinozwa kuti hurumende pose painoronga kukwidza mitero kana kuita bhajeti yegore inoenda muvanhu ichinzwa pfungwa dzevanhu. Vakanzwawo here pfungwa dzenyu pamusoro pedanho irori ravakazotora rekubhadharisa mitero iyi?
Ndingangoti inini tine vamiririri vanotumirira maseneta maviri. Tine vimbo yekuti sevanhu vanotumirira muparamende vachakokorodzana nevamwe vavo voonesana kuti dano iri risaenderera mberi.
Ndezvipi zvamungataura nemazita zviri kubatirwa michero kana zvakapinzwa munyika nevakaremara zvavanoda kushandisa zuva nezuva?
Kubva pane chiziviso chatakaona zvinoita sekuti zvinhu zvakaita semawheelchair, zvinhu zvakaita semacrutches, zvinhu zvakaita semagrass ekuonesa ndezvimwe zvezvinhu zvichaiswa muterero we15%. Tinoziva kuti wheelchair ndiwo makumbo emunhu anenge asingafambi. Tinoziva kuti macrutch ndiwo makumbo emunhu asingafambi kuti ange achikwanisa kubva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvinenge zvitoshanda zuva nezuva. Totarisa zvinhu zvine chekuita nebrail, ndiwo maverengero evanhu vasingaoni. Saka zvinhu zvachona zvine chekuita nebrail, hatingati mapekins braille, kana aiswawo pamuterewo zvoreva kuti zvinokanganisa chero kudzidza kwevanhu vasingaoni, kufamba kwevanhu kana raramo inodzikira chiremerera nekuti tinenge tisina zvinhu zvakakwana.
Danho iri richaomesera vakaremara zvakadii tichiona kuti zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinhu zvinonzi zvinobva kunze kwenyika zvichireva kuti zvinofanira kutopinda munyika zvichibhadharuka mitero?
Vanhu vakawanda vakaremara vanorarama nehwaku mukwako, vanorarama zvekutsanzira, zvichireva kuti kana zvinhu zvavanoshandisa izvo zvisingagadzirwe munyika munomu kana zvawedzerwa 15% pamitengo yazvo, zvinotoreva kuti vanhu vakaremara vamwe vanenge vasinganyatokwanisi kuti vazviwane zvinhu izvozvo.
Vanorasikirwa nenzira dzipi ivo vakaremara ivava nekukwidzwa kuri kuitwa mitero yamuri kutaura iyoyi?
Munhu anoshandisa magirazi, magirazi ake paanoexpire anenge asingachakwanisi kurarama raramo ine chiremerera. Munhu anoshandisa wheelchair yake ikatyoka kana kuti pane zvinoitika kumacrutch, munhu iyeye asatokwanisi kufamba. Saka zvinhu zvinokwanisa kukanganisa vanhu vakaremara zvakanyanya kubudikidza nekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichidiwa asi zvinhu zvinowanikwa munyika yeZimbabwe.
Vanga vari vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives. Atina ukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwoudivire hurumende panyaya iyi sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kupinda. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Muchikamu chemitambo yezvikwata zvakapinda mugungano rezvikwata 16 kana kuti round of 16 kumakwikwi Africa Cup of Nations ari kutambirwa kuIvory Coast. Mutambo wezvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti Angola neNamibia uri pakati pari zvino. Uye zvibodzwa zvakamira zvakati Angola 0 Namibia 0. Mumwe mutambo wechipiri uriko nhasi wakamirirwa newakawanda uri pakati peCameroon neNigeria izo dziri kutamba zvakare nhasi. Mangwana kune mitambo inoti Egypt neDRC neEquatorial Guinea ichitamba neGuinea. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata vanoongorora zvemitambo vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo.
Tichitarisa mitambo yamataura nezvikwata zvamataura izvi, ndichatanga nekutaura pamusoro peAngola neNamibia. Tofunga tikatarisa zvikwata zviviri izvi zvanga zvaane nguva yakatirebei zvisingabudire kuti zviende kumakwikwi eAfcon zvavaita rwendo runo. Zvichidarozvo, Namibia ndoona sekuti inyika yekuti vazhinji vangu vasingatarisire kuti ingasvike kumakwikwi iwaya, zvakare kuzokwanisa kuti iende mudanho rechipiri last 16 vazama nepavanokwanisa kuti vatambe zvinonwisa mvura. Asi chikwata chavari kutamba nacho cheAngola ndinoona kuti chinogona kunge chiri pamberi zvishomanana. Nokuda kwekuti mukatarisa Angola muchaona kuti kwemakore akatirebei inochiwanzoita tsika yekuburitsa vatambi kana kuti fukunura vatambi vanoshura mari. Ndofunga muchatondera makore akapfuura kwangu nana Akwa. Ndinoona sekuti Angola inogona kuenda pamberi shoma kuti ipfuurire mberi nekuenda kudanho rechipiri.
Pamutambo weNigeria neCameroon ndechipi chikwata chamungaona chinobudirira kuenda mberi? Tichitarisawo kuti Cameroon inenge yakati tatarikei mumitambo yayo yekuvhura makwikwayo.
Pazvikwata zviviri cheCameroon necheNigeria ndofunga tese tiri kubvumirana kuti zvikwata izvi hazvisisiri zvazvaive zviri makore apfuura. Saka ndoona sekuti zvikwata izvi zvinogona kuzonetsana kusvika dzimwe nguva paextra time kana kutosvika kumapenalty nekuti vanenge vane simba rakada kutienzanei.
Mangwana kune mimwe mitambo yeround of 16 tinoona Equatorial Guinea ichitamba neGuinea, Egypt ichitambawo neDRC Congo. Zvii zvamungatarisira kubva kumitambo iyoyi?
Pamitambo yemangwana iyi pakati pechikwata cheEquatorial Guinea neGuinea ndinoona Guinea ikasasunga dzisimbe inogona kuzvambaradzwa neEquatorial Guinea. Ndakatarisira kuti Equatorial Guinea ingakunde. Tochitarisawo zvemutambo weEgypt neDRC. Egypt zvairi pakaoma kuti tingoti vangangokundwa zviri nyore. Saka mutambo uyu pakati peEgypt neDRC ndinoona kuti tinogona kuupa Egypt.
Aiva, tinotenda zvikuru kunzwa kune nyanzvi yezvemitambo yenhabvu vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavajob scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. KuAfcon Angola neNamibia dzichiri mangange 0-0. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Thank you.
Toku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiringo kusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 27 Zibandlela 2024 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje oyisikhulumeli sebandla eliphikisa yeLCCC lapho libunjwa uNkosizana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalile ephalamende. Izakamizi zezansi emaNdebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kuhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkati. Kuhlelo wabaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-lover boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usetshiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalela ephalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalale leli bandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF wathi elibumba besuka kuMDC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha eleCCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalosi Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ephalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. UMahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka 2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona siyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengoSengiso Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ephalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka iqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zezansi emaNdebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emaNdebeleni sivele kasitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke jikelele. Obelt Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkuthazo iphume emkhosini okuphiwa kwabalimba lesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esekwasa irrigation scheme UR24F Kwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni liqale ukulima ngeviki edlulileyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho uZulu kulesi sabelo sekuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemelo no palo mkulu lolukata. Mnumzana ope jiri, uti za kamizi akusamelanga, zitembe le manzini. Aleta yuguna wezulu.
Umhlaba uyaguquka. Kunengo kutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile. Kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokuphela kuka-December. Yikho sokukhona. Sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation. Sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulephumela khona.
Okubeke ethi zakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphatha amandla sikahulumende uthi uzulu siyakumela lime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Nonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi zihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino. Khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni, so irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBed Bridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisameleli izulu elile njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Mtlow olilunga lesebasa irrigation scheme engqobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisitakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then le indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. Sikhangelele nje ukuthi singavuna 6 to 7 tons per hectare. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge, asikapenetrate kahle i-market.
Izanuse zomumo mkhadi zithi isabelo sezanuse emaNdebeleni sizathola izulu elilinganeyo okulapho kudala njalo enindlala. Igwalu irrigation scheme eBed Bridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano, kwathi izulu be irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo kwestudio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe, lamlela napa wafo wembula gukama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 wobulawayo ukuze sizwe ukuthi i-Council ile mizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana ikholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha kobulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana ikholera imemetheke kobulawayo. Kulama awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini, izindaba zokuhlanzeka ezokubana abantu bahlanzeke, bananzelele kakhulu ukuthi bageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngisho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika kulezi mpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana ikholera iyathelelwana ngengcekeza engabi banjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, masaladi, isimo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelele ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi lembuthano emkhulu nxa kusivumela loku ukupheka ndawo nezinjengezimfeni singaze kwaba into esikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye izindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale kobulawayo siyananzelela ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo siyakhuthaza ukuthi uyabethenga isithelo kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngikhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe siyanika izifundo emaklinika kulama health talk anikwayo konke lokhu kuyancedisa kuyahlomisa ubulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo idolobho eliza kuvikela ikholera izibi ziyabukanye ngeviki kobulawayo sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa abanye ngabafike ebusuku bavuke bethengisa ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe
ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo njalo kule ndlela abangasizakala ngazo na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yibo ababefanele bawadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi njalo kufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka izambuzi ziyahlanzeka lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompo ubana ziwafikisa amanzi njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathola amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo kulezinye njalo izindawo esizifakiwe amatank ukuthi kuthululele khona amanzi ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks zindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo so njengedolobho lakobulawayo besikhangelela ukuthi lezi ndawo zande ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi kodwa-ke njengobulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi lawo matanka azagcina amanzi abe yisiphala samanzi azatholakala kube ngabe kutholakala ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezi zindawo ukuthi zithatha amanzi sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi silazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho kobulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera sethule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi
leyo bekuyingxoxo lo councillor Ntombizodwa Khumalo kaward 23 kobulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Ephuma enkundleni usithandekile udedela kuChris Gande yena-ke usethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma le ndaba litshone le ndaba
lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Dande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Cathy Webebe ilunga lebandla le-MRP sihlaziya udaba lokubana uhulumende welebhelitane uthi elezimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe
linjani babagande hayi siyaluza udaba lwelandani hayi khothi babagande but okusalayo ngoba lathi sasingakazalwa ngalezi nsuku zabo uzonanzelela ukuthi banamhlanje ungahamba kubophilani kubobhenside kubotrinens uzothola ukuthi umlungu nje onguye lo mfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babe lenkalakatha yendawo then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six amaZimbabwe the blacks babekhokheka ukuthi behlale endaweni encane nje so mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair
kungani usitsho njalo
akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokholonize abantu njalo akuangazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikholonize. At the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni wesibapho ukuthi wathatha amafarm, but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people abafenefithi kubenefitha those few abalamandla. So khonokho lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yona i-Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system. Ukuthi benza zivumelwano bani bobabili asazi, but ngendlela engubona ngayo mina mboni ngani i-Britain ayikho msulwa endabeni leyi. Ingekho msulwa injalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu bamosha shemu, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamosha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi igolide lani lani yizinto ababezithaphuzela nje bona abelungu, and kunjalo nje ngayona mhlawumbe i-Britain yenza njengabo-France. Ungathi yananzelela ama-colonies e-France, amazwe la akholonizwa i-France bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina ungananzelela akukho nje singathi siyakubenefitha ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa i-Britain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefitha i-Cambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1990 ngiqala u-grade 1, uzothola ukuthi obhuti bami ababese-secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi i-Cambridge yayi-free kuma-government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu abethu befundeleyo Cambridge. So kahle kahle akukho thina esikuzuzayo ngokukholonizwa i-Britain, and ungathi uyananzelela yona nje i-Britain vele akucaci ukuthi how did they accumulate their wealth, obviously through colonizing other nations. So mina mboni ngani i-judgment kahle kahle ayikho fair vele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngaphathina komthwakazi, there are a reason why isinje yiba bathi abe sibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mboni ngani Britain konke khonoku, whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritani ayenzeni?
Kumele kukhonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani, umonakalo owenziwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair, and iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenza ukuthi abone ukuthi uyadistributha lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini kwakulwela lowo mhlaba and abantu kabawuthole nje umhlaba i-purpose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonokho.
Lo ke bekungunkosazana Khethiwe Bhebhe ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Lande, asifaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana isanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla i-minimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ese-Gaborone kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukhethi ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente owe-minimum wage. Umkhethi usanda utshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemapulazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rate for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge-23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge-38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i-1,500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezibaba bafana loNkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha ohlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengela maphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela amalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele, amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye oweZimbabwe uhlala eHabroni uMzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ngokuthi asila maphepha, but especially kubusisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha ma-farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
UThebe uqhubeke esithi udaba lwe-minimum wage lunika abaqhashi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu kumele ukuthi ahole 1,400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezele umuntu, uyamthole selokho ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le-advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana ukuthi wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo, i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama-chances okuthi abantu bathole iholo eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomkhathi ukuthi lenhliziyo injani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena indaba yamaphepha into indaba eyihluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sihlale lesisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labokuza emkambo yokudinga imisebenzi kule Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana leBezimbabwe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi abokuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi Prohibited Persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabeZimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouthron kwele Botswana.
Be away.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwele Botswana. Nansi ke ixoxa lontungameli Nkomo Studio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana, inombolo zami +26772633149.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu, ngoba uma kungela abalandeli ngeke ube umculi. Okungela abalandeli uzoculela bani? So bacathekile kakhulu abalandeli ukuthi behlale benjalo ngothando lwabo, ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni. Ngiyabonga kakhulu. Ningaliwali ukuthi ngimulava ka
Temba le uphosile umculo ka Lava Guy, umculo wezothando. Isikhathi sethu asisavumukuba siqhubekele phambili siloke sisonke kulolu hlelo, kodwa ke sizakwenza ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezifutha zokuphatheka kuhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation. Selugqibayo lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.